Office of Zimbabwe Elections Support Network atikurudzire kuti masoja kana kuti avo vanoshandira andikati security sector yedu vange vachive nechokuita nekurana maelections emuZimbabwe kana kusapota rimwe remapato munyika rinenge richikwikwidza musarudzo iyi. Kana zvadaro zvinokanganisa zvikuru mafambisirwo esarudzo, ibasa resarudzo iroro.
Pane nzira yokuzvimisa here izvi?
Hongu nzira iripo, nokuti bumbiro romutemo wedu ndorokutanga tarisa, uyezve electoral law yedu ndo yechipiri inofanira kunge yakaringana neconstitution yedu ichitaura pachena kuti maelections anofanira kuitwa chete neZimbabwe Electoral Commission pasina vechuto vari kupindira mazviri.
Pane zvinhu zvizhinji zviri kuitika muZimbabwe, pane zvinhu zvizhinji zvinofanira kuitika muZimbabwe. Munoona here sekuti gore rinouya tichakwanisa kuita sarudzo yakanaka, yakakwana, isingapekutaura kwakawanda?
Kuti sarudzo yegore rinouya iitwe zvakanaka, tinofanira kunge tine voters roll itsva. Munongoziva kuti pane chirongwa chepivera chiri kuitwa nguva ino, icho chinonzi chingangoextendwa gore rinouya. Saka tinofanira kunge tine voters roll itsva, uyezve tinofanira kunge tagadzirisa mitemo inochokuita nemaelections neimwe mitemo inombunyukidza kodzero dzevanhu, kana mitemo iyoyo yakwanisa kubva. Asi takasagadzirisa zvinhu izvozvo, hatikwanisi kuwana maelections akajeka gore rinouya.
Munofunga kuti zvingakwanisiwe kuita zvese izvi?
Kana pane chido chokugadzirisa mitemo iyoyo, nguva yacho ichiripo.
Pane zvamati manzwa here pamusoro pasachigaro weZimbabwe Electoral Commission?
Hatisati tanzwa kuti angatora matomu iwawo ndiani, asi kurudziro yedu seZimbabwe Election Support Network ndeyekuti pave nekuchimbidza kutsvaka iye munhu achazenge achairperson weZimbabwe Electoral Commission.